Gomo yeNational Health Insurance Scheme iri kuumbwa nehurumende nechinangwa chekudzivirira vana veZimbabwe kuti vasamanikidzwa kubhadhara mari dzemuhomwe kuzvipatara. Izvo zviri kutadzwa nevakawanda vari kuzoguma varwara vari mudzimba dzavo, sezviri kutaurwa naamai Budzai Gomo vekuTeen World North, avo vanoti vari kutatarika kuwana mari yekurapisa mwanasikana wavo yeukai My Day Gomo. Amai Gomo vanoti vakamboenda kuParinyatwa Hospital nekuArendelle Clinic, uko vakanyorerwa mapepa ekuti mwana wavo anoitwa ongororo nenyanzvi kuti dzione kuti chirwere chipi chiri kunetsa mwana uyu, asi havasati vawana mari yacho inodiwako.
Handisina kana option kana mari yekuti ndinotsvaga kana kuenda kukliniki kana dhora chairo, zvino handisisina, ndiri kuchemera rubatsiro. Ndakaenda kuParinyatwa, ndikasvika kuParinyatwa vakandinyorera matest avakandinyorera, vakati tinozomubatsira kana pachinge pawanika mamana mari yekuti mwana aitwe matest. Ndikazoenda kuchimwe chipatara chandakaendawo, vachibva vati zvonoendai kumatest, asi matest acho naende ari kuda mari yakawanda futi.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti urongwa hwehomwe iyi haufaniri kuti hutungamirirwe nevanhu vanozopfachura mari iyi, sezviri kuonekwa kune mamwe mapazi ehurumende.
National Health Insurance inogadzirisawo zvekare nhau yemichina inoshandiswa muzvipatara nemumakirinika, yogadzirisawo zvekare nhau yechipatara izvozvo kuti zvinge zvichipa vanhu maservices anenge achitarisirwa kuti maservices ngari pamusoro-soro. Saka hurongwa uyu hwanga hwakanaka kuti mastakeholders apihwa mukana kuti vange vachipawochi pfungwa dzavo. Saka pachazenge pachizoitwa bhiru reNational Health Insurance richazoenda kuParliament rozopasiswa, izvo zvinhu zvatinenge tichitarisirawo kuti Zimbabwe yezenge ichitawo sedzimwe nyika dzakaita sana Kenya, ana Ghana, ana Thailand nana South Africa ngaave neNational Health Insurance.
Vanoti sangano ravo richange richiongororawo mafambisirwo achaitwa mari iyoyo kana homwe yabudirira simuka, vachiti haitofaniri kushandiswa zvisizvo sezvo iri mari inobva kumitero inobhadharwa neveruzhinji pamwe nemakambani kana kuti taxes. Varusike vanoti National Health Insurance ichabatsirawo pakuchengetedzwa kwevashandi vemuzvipatara uye nekuvandudza mihoro yavo.
Saka iprepayment scheme yekuti munhu unogara wabhadhara mari yako kare, kwete kuti musi waunozorwara ndiwo waunozonzinge uchibhadhara mari.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect maunganidze vaudza Studio 7 kuti itarisiro yavo kuti vavandudze makirinika ose ari munharaunda dzese dzemunyika. Izvo zvicharerutsira varapi kuti vasafambe nzendo dzakareba vachienda kunorapwa.
Itarisiro yedu yokuti vanhu vese vari muZimbabwe vange vari insurance inogona kuti vakwanise kubatsirwa, kunyanya kurapwa kubva kumakliniki ari munzvimbo dzese munharaunda dzatiri kumaruwa zvese nemumadhorobheni ati vakwanise kurapwa. Iyi zvichibva kumari inenge yagara ichitorwa kumataxi evanhu pasina kuti munhu aburise kuchimwe mari.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti vanhu zvikamu zvinomwe kubva muzana ndizvo zviri pazvirongwa zvekurapa zvemedical insurance, izvo zvinosiya zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 93% zviri pamheni. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakaudza bepa nhau reHealth Times kuti ikodzero yezvizvarwa zvemunyika kuti zvive neutano hwakanaka, zvekuti hurumende yakatosainawo runyoro rwayo pazvibvumirano zveutano pasi rose nemasangano anorwira utano hwakanaka pasi rose akaita sere World Health Organization. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.